Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wechitatu 12 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vehurumende vanoti havazive kuti zvii zvavachapiwa nehurumende pachivimbiso chayo chekuvawedzera mihoro. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ino inguva yekupamikana kumapato ose ezvematongerwe enyika kuti atsvage ritsigiro akasununguka. Mutambi wetsiva nemukurumbira Floyd Mayweather anotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vanoti havazive kuti zvii zvavachapiwa nehurumende pachivimbiso chayo chekuvawedzera mihoro mushure memusangano wakaitwa nechishanu chapfuura pakati pehurumende nevamiriri vevashandi. Mumwe akapinda musangano uyu munyore mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vanoti mapoka ose akapinda mumusangano uyu akawirirana kuti pasataurwa zvakasungwa kusvika hurumende yazivisa iyo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navadzatsunga.
Musangano wakaitwa musi wechishanu wakaita nhaurirano maererano nezvemari yekuzve madhora ekuAmerica nemari yomuno. Zvakaitika ndezvokuti vanga varipo vanga vati kana tisati tabvumirana nezvemari iyi yatinofungidzira kuti ndo inokwana kuti vashandi vakwanise kunge vachirarama, vakwanise kunge vachitenga muzvitoro kuburikidza nokukwira kwakaita mitengo yezvinhu, vanhu vanga vati ngatimbomira kutaura nezvekuti chii chabuda, chii chabuda. Ipo pasina chiripo chakati tsvikiti chinobvira kutaura nezvacho.
Saka muri kuti here hapana chakabuda pamusangano uyu vadzatsunga?
Ndingangoda kuzivisa vashandi vehurumende nevanowana mari dzavo kubva kuhurumende kuti munhaurirano idzodzo takazongotenderana papaya kuti bezvabvira hurumende yambopa vanhu pashoma ipapo paripo tozoramba tichitaurirana kuti tisvike patinoziva kuti ndo panoita kuti vanhu vazinuke zvara yavanayo. Saka tiri kutarisira kuti iwo mwedzi uno vanhu vanofanira kungopuwa zviripo izvozvo zviri mugapu chero zviri zvishoma. Tozoona kuti zvinenge zvakamira sei. Ndo mataurira andingaita, ndo mamirira zvakaita panguva dzatiridzino.
Izvo zvamuri kuti zviri mugapu zvii zvakamira sei zviripo zvacho zvekuti zvinofanira kumbobata nzvimbo kana rumbariro imi muchienderera mberi nenhaurirano?
Mashoko atakaturirana ndeyekuti zvinotinesei tirambe tichingotaura kuti pazobuda zvakati pazobudaka zvakati maererano nekuti zvinoita kuti vamwe vanoterera vazongoitawo zvimwe zvavanoita zvokuti mari ya patinozoiwana dzimwe nguva inenge isina kana cheichatenga. Saka takaona sokuti zvinongova nani kuti panovhurwa gapu vanhu ndo pavanoonawo kuti mugapu munei, nokuti nguva zhinji tinotora danho iroro rokugara tataura kuti zvazodai zvazodai, asi tinoona kune vamwe vane unhive vanototi kana zvatodero isu gapu iroro rose tisitotorikokota.
Abo vanga vari mnyori mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti hurumende nemapurisa vanofanira kushanda pamwe chete mukumisa kurwisana kwavakuonekwa munyika pamwe nekuona kuti mapato ose anobatwa zvakaenzana. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti zvinoita zvinoita sepasina mushandira pamwe mumapurisa sezvo tava kuona mamwe mapurisa achitsiura vamwe vavo vachiti ino inguva yokupanikana kumapato ose, saka hapana bato rinofanirwa kurambidzwa kuita musangano yokutsvaga rutsigiro.
Takaona pasocial media kuti vakuru vemapurisa vanga vanyora secular yanga iri confidential kana kuti yanga iri yepachavo semapurisa, isiri tsamba yaifanira kunge yakaratidzwa kuruzhinji rweZimbabwe. Ichitaura iyo kuti mapurisa anofanira kuita sei munguva dzino dzesarudzo pakupamukana yakafanira kumapolitical parties. Kunyange zvazvo tsamba iyi yanga yakanyorerwa mapurisa, asi iwo mapurisa makuru vakazobuda havo vachiti kunyange zvayo yanga yabudiswa zvisiri pamutemo, asi tsamba yanga yabva kwavari. Tsamba iri kukurudzira kuti mapurisa avo vanopaka na kunyima mvumo kumapato pavanenge vapa notisi yekuti vanoda kuita marari vange vachiita izvi zvine jekerere, vange vachiita izvi vasina mapato avakarerekera, vachipa mukana yakafanana kumapato ese. Izvi zvaisada tsamba iyo yatakaona kubva kumapurisa, asi kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitwa, ndo zvinotarisirwa kuti mapurisa anga achiita nebumbiro remutemo uyezve neElectoral Act zvakare neMaintenance of Order Act MOPA. Magwaro iwawo ese anokurudzira kuti mapurisa aite basa ravo vasina kwavanorerekera.
Asika vamakoni, vanhu vari kuramba vachirohwa uye misangano ichirambidzwa zvenhando, munoti seZESNI?
Kurudziro yedu ndeyekuti ino inguva yokupamikana kumapolitical parties ese, kwasara mazuva mashoma shoma kuti sarudzo dziitwe. Kusapamikana yakafanira kumapolitical parties ese kunoita kuti vaongorori vesarudzo vazove nemufungo wokuti sarudzo dzedu hadzisi kuitwa pajekerera, hadzisi free, hadzisi fair. Saka hatifanira kunge tichipa mukana wakadaro kune vaongorori vesarudzo kuti vaone zviri nyore kuti sarudzo dzida hasi kufamba zvakanaka. Saka kurudziro iri kumapurisa ndeyekuti madiko kubvumira mapato ese kuti kana vauya kwamuri vachikumbira kuti vachikuudzai kuti vari kuita misangano pakati, usave mukana wokuti muvadzivirire pakuita musangano iyayo, asi kuti chete mungowirirana kuti musangano uyu wofamba sei, uyezve kana muchida kuti muve muripo muchitaurawo kuti semapurisa kuti munoda kuti zvifambe sei pamisangano iyoyo, asi kuti musaite tsika semapurisa yokuti pamunenge manzi nemamwe mapato tida kuita misangano, imi motora mukana iwo wekutoti musangano iwowo usaitwe.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mamwe madzimai vanotyaira magonyeti vanoti vari kunetseka zvikuru mubasa ravo pavanenge vapinda munyika yeDemocratic Republic of Congo, sezvo zvichitora nguva inodarika masvondo maviri vari munyika iyi mapepa avo asina kugadziriswa uye ivo vasina zvikwanisiro. Mumwe mutyairi anoti anoda kuzivikanwa nerekuti amai mhofu vanoti munzvimbo dzavanenge vachimirira mapepa hamuna zvimbuzi uye mvura yakachena yokushandisa. Amai Mwofu vanoti vatyairi vechirume vari kunetsekawo nematambudziko aya, asi zviri kunyanya kumadzimai sezvo vari kumanikidzwa kubhadhara mari yechioko muhomwe uye vamwe vavo vachimbunyikidzwa kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemumwe mudzimai anotyaira magonyeti anoenda kuDRC, amai Mwofu.
Ipo zvedu pano paDRC apapo tiri madzimai wanhu anodhivhawo magonyeti, saka paDRC patooneswa moto, basa iri tinorida zvachose. Ndipati makondishinzi atosangana nawo swo muDRC, Mwari vatibatsirawo. MuDRC chaimokupika unongobuda pabhodha pakasimbalesa uchiti wakupinda muDRC unotongonzwa kuti panapa ndaakufema mhepo isisiri iyo. Zvinoite nge zvatongosiyana, unenge watoita kunge hamene kumwe kunhu kwaunenge wari, nekuti muDRC unogona kuti uchingofamba umwe munhu ngatimbopfuura ipapo. Iwe uchida kusvika ipapo unosvika uchitongowana patotuve nevakomana vachivanhu vakutovataka motikari vachitotema mota vachitema vanhu. Izvozvo kune tinotori nevamwe vakakuvara so vekuZimbabwe vakakutemwa, vamwe vekuMozambique, vamwe vekuZambia. Kungotema motikari kuti watadzei kana kuti waita sei, hapana ninge waungabvunze kuti naiwe kuri kunditemerei kana kuti zvambofamba sei kuti muzotanga izvozvo. But paunongopinda muDRC machona uchiti pabhodha chaipo chaipo mapepa acho chaiwo chaiwo kuti abude, mapepa acho aabude zvekumhanya. Unogona kutogara mbodha nomo 1 week to 2 weeks uri mbodha, wabuda mbodha ndozvako zvokusangana nazvo manje apo. Wabuda mbodha zvokuti unogona kungotemwa kana unogona kungorohwa, unogona kungoitwa anything can happen muDRC.
Zvii zvamuri kusangana nazvo pabasa renyu semadzimai ari kutyaira magonyeti imomo muDRC?
DRC zvamunonetsera ndechekuti mapurisa chaiwo chaiwo anokunetsai, masoja anokunetsai, saka hamuna kuti unoti ndotemba kuti security ndichachengetedzwa nani. Aiwa, DRC kuchengetwa naMwari chete, nekuti dambudziko iri kana tiise semadzimai tisi chiri panguva yakaoma. Ungati kana uri muQ for 75 kilometers mvura chai chai mudzimungoziva mvura kuti mudzimukadzimai anoda mvura panguva yese yese mudzimai anoda mvura. Apa mvura chai chai handisi kuti unenge watenga madhiramu mangani kuti uite se iwane mvura. Apa panenge pasina kana shop, pasina kana chii chekuti unowana kana chekudya kana kuti sei kuti uende kutoileti chaiko chaiko, hapane kwokuenda kutoileti. Just imagine kuti maqs aya varume vega vanenge vakazara imomo, simanguva mumwe vakadzi munenge muri 1 or 2 mukimomo, ndiuzoti unobuda sei munhu mukadzi kuti uende kupi kutoileti. Apa kana kuti kunogesa chaiko chaiko, kuti ubude panze ugese, hapageseki.
Zvii zvamunofunga kuti zvinogona kuitwa kuti musarambe makatarisana nedambudziko iri, nyanya semadzimai vanowanikwa ivo vachityaira magonyeti munyika iyi yeDRC?
Hurumende yedu yatibatsirawo yapinzira pane zvinhu izvozvizvi. Votaura nehurumende yekupi yeDRC kuti mota dzinyatsofambawo zvakanaka, nekuti zvakaramba zvakadai soka vanhu vanopera kufa nezvirwere murod umu, kufa chaiko chaiko. Apa unogona pedza 2 months, 2.5 months usati wadzokera kumba.
Avo vanga vari mumwe mutyairi wemagonyeti wechidzimai ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti amai Mwofu, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari muDemocratic Republic of Congo. Tichienda pamhepo, sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ranga risati rapindura mibvunzo yatavatumira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vaimbova gurukota rinoona nezvevasori vaOvenuwe vanoyambira vari kukukwidza kuva nhengo dzeparamende vakamirira ZANU-PF kuti vasawana mavhoti anopfuura emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzemwedzi unouya, vachiti kuwana mavhoti anopfuura ava Munangagwa chivi chikuru chinofanirwa kusaitwa. MuNewsday makare hurumende inoti yasunga vamwe vanotengesa mishonga kana kuti mafarmacies, ichiti iri kuda kumisa vanoshandisa mari yekunze nenzira isingabvumirwi. Sangano remadzimai reWomen Action Group rinoti mamiriro ezveupfumi uye kutukwa pasocial media zviri kutadzisa madzimai kuti vapinde mune zvematongerwo enyika, vachiti pane zvizhinji zviri kutadzisa madzimai kuti vashandise kodzero dzavo vakafara. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
studio murise murise yapo hai zvezvan pf mirijonge rutoite ratova demoni ratova demoni chairo chairo zvekuti zvotobuda kuenda machechi dzimweya robviswe demoni remirijonga rezvan pf anotyisidzira vanhu kumasvingo akarova munhu akaremara ake nenyaya yekuti hanzi ari kusapota tripos zvine basa rei ndo dhimoni ratiri kutaura ikuitwa nezarupiefu ratova dhimoni remhirizhonga ende hazviperi dhimoni iro rotoda dhirivharendi yakasimba mapastors namatiranyika dhimoni iri dhenyika i ratobata vakuru nevadiki nemayuth ezarupiefu yo topera naro dhimoni iri
mazuva sei kakustudio seveni uko mazuva sei mazuva sei vana vamunangagwa ngavarege kudero vana vamunangagwa vavayanyika vavayanyika iye zvinovongoteverana nemarali yenyu pamunoita marali vachitumira mapurisa voita sekuti kwanzi havazivi vachibva vhara vhara vanhu vachiti kwanzi ye hatidi mhirizhonga vari ivo vachitumira mapurisa negweseni ngavarege kudero ngavaite zvinhu zvine odha vamunangagwa manje vatokaura angazovasvika hakuna kana unovavhotera ngavakangamwe zvavo ngavakangamwe ana paunyati gadzirisai njere sevanhu vakaenda kuchikoro
vamusoro vanhu vamusoro washington dc vanhu vanotochemera zimbabwe tiri kuno south africa handimuriwanza tichemera nyika tovararamisa nei kune ngwenda dzakabereka panechoo zvinhu zvingazviibve izvi zviende kwadzakaberekerwa izvi vanhu vakaberekwa namai nababa chasaiwo kuberekwa so vachitambudza chero zvizvizvi mwana watinaye akazvara kadiki chachaiko so anotadza kuti anokachengeta nei but kwaakabva ndokwaunokwangana komba changa ava vanhu vava vakoniwa vabvise vanhu vavo ngavabve ipapapa ngavabve apa vanogara kumusha kana kukwachubu vanogara kwachubu ngavandoandiwa masabhuku ava tete ndo zviripo vana vakutotambudzika munyika dziri dzavo tichakaberekwa maprobhemu aripo nanhasi vatapera munhu wokuramba uripo chete dai vanhu vavo tichivabata chachaizvo vaitozoziona kuti a vanhu vava hatina kumbira mushe mushe ngavabve vanhu vavo kana tikwanisa vanhu vavo ngavabve vaende ava ngavaende kumajonga ngavaende vanozorora munangagwa kubvira gore ripi kuraundi akaita akauraya vanhu kuita seite iwo nezvo uda kuramba puri uripo ipapo ana mujuro wakaenda kupi ana mujuro bheta vanga vari nani bcause vaitonzwisisa zvitemo zvevanhu vamadhara yaya vaitonzwisa zvitemo zvevanhu kwete ava vanhu vari pa ngavaenda
ini ndinoshama language yezanupiefu kuti ilanguage ipiko inongoshandiswa nevatungamiri vacho unoshama kana pechishama munhu unonzi mutungamiri wezanupiefu unofunga kuti wasangana nahwindi saka there is no wonder why kuine mahwindi for ed language yavo haisiri yevatungamiri uyu goodwill ari kutaura kuti kurova vanhu mashoko emhirizhonga unozwa iye mutungamiri wenyika ichiti kurakasha mashoko apiko chimborichi inini ndinoona arrogance dzine zanupiefu ka dzinoda kuti dzimiswe nyika ino ineine haina kurwirwa nemunhu wayo chiya zvokuti takarwa hondo maedyepiko chikafu chacho pane aibva ane chikafu kumabhesisi kunze kwenyika ingave zipura ingave zanda handiti vanhu taingoyokotsvaga chikudya muno havaizozi vakuru vei ndipewo chimoto huni ndinodziwanira ikoko kuzimbabwe handiti kutaura kuti moto wechimurenga waizoambura imo muno hundo yairwirwa muno muzimbabwe saka vanhu nevanhu vakanga vari muno mumamisha vakarwa hondo munombotaura language ipiko yamusingarakidzi kuti muri vanhu vakura vanhu vatungamiri chibatsirei vanhu vezimbabwe ngatishingure nyika yedu sezvatakaita kubva kuna Ian Smith neUDI
neni ndoda kungofara nokutenda zvizhinji nokudzozwa kwakaita timu yedu yebhora remaorias kubviswa bhaniya zvairwadza zvairema nokuti zvaa zvakukanganisa vatambi vazhinji munyika nevana maakademi avo kuti vanouya kuzoona vatambi vanobva kunze kwenyika vanga vasasagoni kuuya funi kutengwa kwevatambi munyika izvo zvisingashaitwa saka nokubviswa kwakaitwa bhaniya zvinofadza zvinokudzwa tichida kutenda futi nevakafanwa kubata chigaro vamutasa navandebele na amai mugaga na vamwe amai dai vaito kuwa basa rokutungamira zvakanaka kutungamirwa nevakambotamba nabvu nokuti zvanga zvorwadza kuona vatambi venyika ikwedu vasatamba dzimwe nyika tamba kana zvidzi timu dzedu kutamba magame ekef nekenfederation apa ndigori kubvoswa nekesa mutemo wekuti kana mutambi wenyika isiziyo imomo kana asatambira nyika yechemagame atatu afa kutambira nyika iyoyo saka tinoda kutenda zvikuru nokudzoswa kwakaita timu yamaorias aiwa tinofanira kutenda naizvozvo uye futiwo nevatambi vazhinji vari kufara nevakambotamba nabo nemunhu wese ari kufara kuti amen.
Tinorwadzirwako mana tinorwadzirwako mana vana vezimbabwe ngatishingirirei kuti tivhote zvinhu zvinake izvi wedu wetaneta tiri kuno kusouth africa pavamwe vanhu vachiguta vachiita zvemagold mafia vachidya mari dzedu kumusha uku kona iko chiko akomana mapurisa kuindava muchidaro so akomana mapurisa chavo chaiyo iko zvino izvi hamuna kana nechunhu matiko zvinozitarisai moni murikungoshandiswa hapana nezvemuri kuita ava tinokumbira kuti vakomana kamapurisa kangwarai ngwarai ngwarai varume varume ngwarai maita basi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutambi wetsiva ane mukurumbira pasi rese Floyd Mayweather Jr. ari kutarisirwa kusvika munyika nhasi masikati murwendo rwemazuva maviri munyika wozoenda kuSouth Africa. Rwendo urwu runonzi rwakarongwa namuzvina bhizimisi ari kukwikwidza senhengo yedare reparamende kumabvuku vasikotisa kupwanya avo vakaita musangano naMayweather kuDubai gore rakapera vakaita urongwa hwekuti Mayweather agouya kuZimbabwe. Ngatinzwei Floyd Mayweather achitaura nezverendo rwake urwu.
Africa, the money man is on his way. The motherland tour. We start off in Zimbabwe, July 13th and 14th. I need everybody in Africa to mark your calendars. July 15th and 16th in Johannesburg, South Africa. For more information about my tour, go to www.floydmayweathermotherlandstour.com. Scott and Karen, I want to say thank you. And to everybody in Africa, I want to say thank you. I'm on my way.
Uyo anga ari nyanzvi yezvetsiva inomukurumbira Floyd Mayweather Jr. achitaura nezvekuuya kwake nhasi kuZimbabwe. Evans Zininga abata muzvina bhizimisi anoita nezvemitambo yetsiva vaimbobatsirawo mukurongwa kwemitambo yetsiva yemutambi ane mukurumbira muZimbabwe Charles Manyuchi muzvare Monica Cheru kuti tinzwewo maonero avo.
Senyika tinofara kuti Mayweather akasarudza kushanya muno nekuti zvinopa vanhu nhau dzakanaka dzekutaura nezika reZimbabwe. Tinoziva tese kuti kunzwa uko kunongonzi Zimbabwe Zimbabwe ichitaurwa muzvakaipa. Saka izviwo zvinotipa kuti nyika yedu imbotaurwawo pane zvakanaka, brand Zimbabwe richisimudzirwa. Tinoziva zvakare kuti Mayweather semunhu ane mukurungira ane vanomutevera vakawanda vanogona kuzodawo kushanyira Zimbabwe. Izvi zvinhu zvinova zvinotisimudzira senyika nekuti kushanyirwa chikamu cheupfumi chakakosha pakurarama kwedu. Topindazve panyaya yekuti kuya kwaMayweather kwabatsira sangano rinoona nezvemutambo wetsiva nekuti vasikotisa kupwanya vakati vave kuzopa boxing ring kusangano iri, chinova chinhu charange risina. Maboxing ring anga ari muno munyika anga ari maviri, anova anoonekwa nemaprivate individuals vaviri. Saka izvi zvakuzobatsirawo kuti bhodhi rave nerayowo. Tinozvikurudzira chaizvo.
Ndezvipiwo zvamungati senyika vanhu vangadzidzawo pakushanya kwaFloyd Mayweather muZimbabwe?
Senyika tiri kudzidza kukosha kwakaita vanhu vanonzi role models, mainspiration. Tiri kuona Mayweather achaenda kumabhuku. Mabhuku nemamwe marocation kwakabva maboksa edu. Kwange kwakangamwikwa kusisina kana mutambo wacho wetsiva. Takatarisa seiwo musha womabhuku. Ndokwakabuda vanhu vakaita sanari Goma Chiponda. Asi nhasi uno open zvinye wafa dzangova ndangariro akusisina. Tinovimba kuti kusvika kwa Floyd Mayweather kuchaita kuti vechidiki vaone pundutso iri mumutambo uyu. Endi zvakadaro ine hangu ndinonamata kuti vasikotisa kupwanya havasi kungogumira pakunza Floyd Mayweather, asi vachagonawo kuenda mberi nemamwe maprograms akaita semaboxing club mumisha medumu kuti vadiki vawane zvekuita. Ndichisanganisa panyaya iyoyo, pane zvemadrugs rinova dambudziko ranetsa nyika yese. Tinoziva vanotedzera zveboxing nenyaya yaMayweather kuti munhu akazvisimudza kubva munyatswa yemadrugs yakabata kuvabereki vake. Nekudaro kuuya kwake kunogona kutidzidzisawo kuti chero zvazvo tine dambudziko remadrugs, but tinogona kubatsira vechidiki vedu kuti vasarudze mukana kwavo vaende mberi vabudirire neupenyu.
Ngatitarisaiwo kuti Floyd ari kuuya muZimbabwe, nyika yatarisana nemazuva esarudzwa yaswedera. Vamwe votiwo pamwe ndezvematongerwo enyika, sezvo vari kuronga rwendo urwu vachikwikwidzawo musarudzo dziri kuuya idzi. Munotiwo kudii nazvo izvi?
Ukave munhu anotsvaga pekupaikira nyaya dzematongerwo enyika pese pese, unopa wana. Asi ina hangu sekuona kwangu, kusarudza kutsvaga zvematongerwo enyika panyaya dzakadai ndizvo zvinoita vamwe vanhu vatadze kubudirira. Nekuti zviri nani kutarisa kuti kushanya kwaMayweather kune mukana here wekuti ini ndakazvimiririra semunhu ndinogonawo kuona kuti apa ndinogona kufamba ndakadai ndikawanawo chandinowana. Kana kungodzidza chaiko kwakakosha kuonawo kuti vamwe panouya munhu akadai vari kuita sei izvi zviri kubuda. Nekuti achasvika kumahotel, achahaya dzimota, achadya, achataurawo zvaanotaura nezveZimbabwe, achaita manetworks, pamwe anogona kutoitawo mabhizinesi ari munhu. Saka kana iwe uri kungomhanyidzana nedzematongerwo enyika, uchazoona wakangosara endi mangwana uchange uchingochema panze pekuti utsvage mukana.
Muzvinabhizimusi anoita nezvemitambo yetsiva muzvare Monica Cheru vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakaita musangano nevamwe vakuru vesangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO mumusangano wakabvumirana kuti Ukraine ichakokwa kuti ipindewo mugungano iri kana zvinhu zvose zvagadziriswa. Izvi zvinoteverawo mushure mekunge nyika yeTurkey yabvumawo kuti nyika yeSweden itambirwe mugungano iri.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vanoti havazive kuti zvii zvavachapiwa nehurumende pachivimbiso chayo chekuvawedzera mihoro. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ino inguva yekupamikana kumapato ose ezvematongerwo enyika kuti atsvage rutsigiro akasununguka. Mutambi wetsiva nemukurumbira pasi pose Floyd Mayweather Jr. anotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.